Vakweguru vayanga vanozorora. Kana vachida kuvhotera Chamisa zviri kwavari, hazvina zvatinotora kuZANU-PF. After all, vane vhoti imwe chete. Vamunangagwa vachavhoterwa noruzhinji rweZimbabwe. Hatigoni kukompeya rugare rwavamunyika panguva yavamugabe nepanguva yavamunangagwa. Zviri pachena kuti rugare rwauya rwaunzwa navamunangagwa.
Asika ivo vamunangagwa pane imwe nguva vanenge vaiita sekuti vaida kuti vatsigirwe navamugabe vachiti vaida kutaura navo vamugabe vakaramba.
Kwete, vamunangagwa vanopa ruremekedzo kumunhu akatanga kuita mutungamiriri wenyika yedu. Vagara vakarerwa patsika yechivanhu inokudza vakuru, inokudza vakweguru. Asi tinozviziva kuti kana makore awanda pfungwa dzomborasika. Saka hatingasweri tichitaura nezvavamugabe. Havanei nechokuita nesarudzo iripo. Havapo paballot box for the first time in the history of our democratic processes. Saka toti mukuru ngaanozorora, timupe ruremekedzo agere. Akada kupinda mufurei iripo iyi, tinozomuudza zvaasingadi kunzwa zvaakatadzira vanhu.
Ndezvipi izvi?
Zvakawandisa. Kwiko kungorambirira uri pamasimba, iwo makore aenda uchizoona kuti wakura, kusagona kuziva kuti nguva yakwana. Chitadzo chikuru ichocho.
Vamugabe vari kutiwo ivo vamunangagwa vatadza kuunza utongo hwejekerere, vachiti vanhu vari kudzvinyirirwa munyika umu, vachitoti nguva yavo zvanga zviri nani.
Vanhu vari kuenjoya mafreedoms avasati vambowana panguva vamugabe vari kutonga. Vanhu vari kuziva kuti vakasunungurwa navamunangagwa.